Nyadaro Nagatsika Kilimanjaro Enandirijenaro Nazvichadiriri safari Paiva kunge Christmas caro Kizuma face akatsikisa dhanzo Dadinini Nyadaro Nagatsika Kilimanjaro Nagabva kushango Kune kwandaibva Watanga mutambo Dikita senda naiva Tarushambo kunyenga chipo we mafaira Nidini ndatarusha Nala chika Kilimanjaro
If you break my heart I don't gonna let you go Don't you waste my time Give me space to grow If you break my heart Jesus na mbombira Nenga moro mundia Nesema notusira
Kundini ndamara Kine masenya mambama Mangwana, kunema keva katama Kundimi matana, sama kaptingira shawama Kapita, magari matara Akuda dosa ne kapana majapisa Dini ndadaro, nagatsika Kilimanjaro Enandiri jenaro, nasuja dirili safari Paiva kunge Christmas caro, kizuma face akatsikisa dhanzo Dadinini ndadaro Nagatsika Kilimanjaro Nagabva kushango Kune kwandaibva Watanga mutambo Dikita senda naiva Uwe shitaru shambo Kunyenga chipo we mafaira